Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri muswe svondo kukadzi 27 2022. Makateerera ku Studio 7 nevenyuro nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vezuruvai vari kumusangano vari kudei vanoda kuwadza vanhu vachamika vaita sei vanodiwana vanhu majeta vari kuuya vanoda kuwadza nesu toita sei
tuma
atakuara.
If it's like that we have vanhu ngavapinde mustreet.
Bato reCitizens Coalition for Change rinoti mutsigiri waro afa mushure mekurwiswa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF kukwekwe.
Kugara kuno ndikagara kuno kunenge ndagona, saka pane magroups maviri emastudents, kune vari kuenda nevari kusara. Saka ose magroups iwayo ari maviri anenge vanhu vanozongodawo mari kuti vakwanise kusurvive, nekuti hatisi kuziva kuti zvinhu zvinolasta kusvika rini.
Mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin vanoti vaudza mauto avo anoshandisa zvombo zvenuclear kuti vagare vakadzipakatira. Asi zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuUkraine zvinoti kugara munyika iyi kuri nani pane kudzokera kumusha. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinotungamirirwa navaNelson Chamisa rinoti munhu mumwe chete afa kukwekwe mushure mekunge vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF varwisa vatsigiri vebato iri. Mutauriri webato reCCC Muzvare Fadzai Mahere vanyora padandemutande ravo reTwitter kuti munhu mumwe chete afa uye vamwe vanhu gumi nevanomwe vakuvara zvakaipisisa mushure mekurwiswa nemakano, matemo nesimbi. Muzvare Mahere vati vanoshora zvikuru vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF vaita mhirizhonga iyi. Hatina kukwanisa kubata mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo uye vanga vasatiwo vapindura mubvunzo watavatumira. Gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe kanawo mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo kana kupindura mibvunzo yedu. Mutoro wedu wenhau kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Paita barara mhanya kwechinguva chakati rebei apo vanhu vasingazivikanwa kuti ndivanani vatanga kupotsera matombo nekutemana nemabhodhoro panzvimbo iri pedyo nezvitoro zvembizo 4 Shopping Center apo pange pachiitirwa musangano uyu. Vanhu vane chitsama vakuvara vamwe vavo zvakaipisisa mushure memhirizhonga iyi iyo yamboita kuti vashamisa vambomira kutaura kuvatsigiri vavo. Studio 7 yaona vamwe vevanhu ava vachirapwa nevanobatsira zvechimbi chimbi vanhu vanenge vakuvara. Mumwe wevakuvara ava uyo ange ari mumwe wevechidiki veCCC Nelson Chaima ati angozoona ave kutemwa nebhodhoro nevanhu vaanga asingazivi kuti ndivanani.
Taibvunza munhu wanje kuti anoizi bhadhi ndatozoona kuti vanga vakawanda ndatozongera ndakuatakwa nevamwe. Vanga vakawanda ndikwanisa kuverengwa kuti vanga varangani bhadhi ndakwanisa kungoona kuti vanga vasvika mumaraundi more than 10. Hapana ana wana utakwanisa kubata bhosi vabva vangu escape akawanda. Bhosi ndipandatemwa kandabva ndatanga kuretreata ndidzokera kumashure ndatemwa nebhodhoro.
Vachamisa vasati vataura munyoro wezvekufambiswa kwemabasa mubato reCCC vaAmos Chibaya vange vati bato ravo range richiziva kuti kune vamwe vanhu vange vauya pamusangano uyu kuzoita zvemhirizhonga vakakurudzira vatsigiri vavo kuti vasaita zvemhirizhonga. Vamwe vanhu vakawanda vataura neStudio 7 vashora zvikuru mhirizhonga iyi vachiti vanhu vanofanirwa kuregerwa vachitsigira mapata avanoda pasina zvemhirizhonga.
Vezuruvai vari kumusangano vari kudei vanoda kuwadza vanhu vachamika vaita sei vanodiwana vanhu majeta vari kuuya vanoda kuwadza nesu toita sei
tuma kuara. If it's like that, we have to. I the street. That is Jesus. That is your Nanga. I is
so. So this is a person as a teacher, Miss Arthur. So I put him in a man girl so quiet. The father gets him some of the Nako. You can gain that game, man. You can get it for
Hatina kukwansa kunzwa kumapurisa panyaya ii. Mushure mekumbomiswa kwe msangano uyu nekuda kwe merijonga ii. Mapurisa ano dzivirira merijonga azombo tenderera pange pachitirwa msangano uyu kwe chinguwa chidiki. Vacha amisa wa shora zwe merijonga yezwe matongeru wenyika wakati tunogona kutivanu. Wazo petzira waisa mtemo maoko avu yezo tunogona kukwenzira kusagazika na mnyika. Vatibatura warisatira parurwa zviri pamutemo asi vakaona zvakakodzera kuti vapinde musarudzo dzema by-election nekuti izvi ndizvo zvido zvevanhu. Vachamisa vati havana kumboti vanoda kuendesa nyika kuvarungu sezvavari kupomerwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa asi kuti vakati bato ravo richakwezva vekunze vachasima mari munyika. Vaenderera mberi vachiti musangano wavo une urongwa hwakajeka hwekuti upfumi hwenyika husimukire. Vakakurudzira vanhu kuti vavhotere bato ravo musarudzo dzema by-elections dzichaitwa musi wa26 Gurume.
Pakati pangu nemukoma wangu munhu anotungamirira zvinoita kunyika ite zinyekenyeke ndiani? Aiwa choti mukomana apa mudhara apa wamunoenda naye ndiani?
Zvuru nezvuru zvatsigirire Triple C zvaunganawo ku St Mary's Marare uko kwataurwa nemutedzeri wasachigaro webato iri vaJob Scala. Vaskala vanotiwo mangwanani anhasi pane vanofungidzirwa kuti vatsigirire ZANU-PF vamboedza kuda kupisa tendi yavo pavange vachida kuitira musangano. Nezuro wa Mnangagwa wakaitawo musangano mukwekwe mekare. Dunhu reMidlands rine maconstituents mashanu ari kuitwa sarudzo dzevamiriri veparamende. Ndakamirira Studio 7 mukwekwe ndini kudzanai Musengi.
United Nations Security Council yadaidzira musangano wechimbi-chimbi manheru ano mushure mekunge mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin avo vari kurwisa nyika yeUkraine vati mauto avo ezvombo zvenuclear agare akagadzirira. Vanoona nezvematongerwo enyika vanoti izvi zvinogona kureva kuti hondo iyi inogona kunge yave kusvika kwakaitisisa. VaPutin vanoti vari kuita izvi sezvo nyika dziri mugungano reNorth Atlantic Treaty Organization kana kuti NATO dziri kuratidza kuti dziri kuda kukonzera kusagadzikana munyika mavo kunyangwe ivo varivo vari kupomerwa mhosva dzekukonzera kusagadzikana muEurope nedanho ravo rekuda kupamba Ukraine. VaPutin vativo havasi kufara nezvirango zvakaomarara zvavari kutemerwa nenyika dziri muNATO nedzimwe dzemuEurope. Muumiriri weAmerica kuUnited Nations Amailinda Thomas Greenfield vaudza nevhenyuro yeMSNBC kuti vachashandisa nzira dzose dzakakodzera kufumura vaPutin nenyaya yavari kuvapomera yekuda kukonzera kusagadzikana uye kupesvedzera hondo. Asi zvimwe zvarwa zveZimbabwe zviri kudzidza kuUkraine zvinoti zviri nani kugara munyika ine hondo iyi pane kudzokera kuZimbabwe nepamusana pekusamira zvakanaka kwakaita upfumi hwenyika. Mutoro wedu nawo Frank Chikore ataura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kuUkraine ndokuti panyaya inotevera.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinodzidza kuUkraine zvinoti upfumi hwenyika huna kumira zvakanaka muZimbabwe zvekuti vari kutoona zviri nani kuramba vari muUkraine umo muri kurwiswa nyika iyi nemauto eRussia. Chimwe chezvizvarwa zveZimbabwe izvi vaNixon Chizodza avo vanogara muguta reVenetia iro riri pedyo neguta guru reUkraine reKiev vanoti vasarwa nemakore maviri chete kuti vapedzise zvidzidzo zvavo zvekuva dhokotera. Nekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika muZimbabwe vachizodza vati vanotyira kuti vanozopedzisira vopa vabereki vavo dambudziko. dambudziko kana vakatiza hondo iri muUkraine vachidzokera kuZimbabwe.
Kugara kuno ndikagara kuno kunenge ndagona, saka pane magroups maviri ema students, kune vari kuenda nevari kusara. Saka ose magroups iwaya ari maviri anenge vanhu vanozongodawo mari kuti vakwanise kusurvive, nekuti hatisi kuziva kuti zvinhu zvinolasta kusvika rini. SekuZimbabwe situation yacho yakaoma, maparents anogona kuva overwhelmed. Asi kana pakagona kungoti patsvakwe munhu wani ari kuPoland nemunhu wani ari kuUkraine, vanhu vosenderwa mari dzinenge dzogona vagona kudividirana zvinenge zvichinyorwa pasi neevidence and everything. Zvinhu zvacho zvinogona kufamba zvakanaka.
Vachizodza vatiwo vadzidzi vazhinji vari muUkraine havazive kuti hurumende yeZimbabwe inozokwanisa kuvabatsira here kuti vapedzise zvidzidzo zvavo kana vakadzoka kumusha, vachiti zviri nani kuti varambe vari muUkraine sezvo hondo isati yave kupisa muguta ravagere. Vatiwo kuramba vari panzvimbo imwe chete kunogona kuita kuti vachengetedzeke muUkraine makare.
Tikawana wei yekuuya kuZimbabwe iriko here nzira ingaita kuti tipinziwe kuma universities ekuZimbabwe tikontinue nezvidzidzo zvedu zvatinenge takasarudza zvatiri kuita kunoku? Ndizvo zvinhu zvinoitika moyo. Vakawanda vari kunoku vekuZimbabwe vari kudzidzira kuita vana chiremba. Kuita chiremba anenge akadzidza kuno kuUkraine nekuZimbabwe. System yacho yakatisiyane. System yacho yakatisiyane. Saka tinenge tichida kunzwa kubva kuhurumende neMinistry of Health kuti vane here nzira yavanokwanisa kuita integrate vana vacho vanenge vakabva kuUkraine, vokwanisa kukondinya nezvidzidzo zvavo zvavanenge vakasarudza.
Vamwewo vatataura navo parunhare kuUkraine kwakare vakaita savaKeith Chitunhu vati ivo nevamwe vavo vanga vari mumabhazi kuenda kunyika dzakaita seRomania nePoland kunotsvaga upoteri mushure mekuita kanzatu kanzatu kuti vabhadhare mabhazi ekuvatakura. VaChitunhu vati sezvo vazhinji vavo vanga vasina kana kobiri vakazobatsirwa nemari dzemabhazi nezvimwe zvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, asi vazhinji vavo havasati vawana rubatsiro sezvo makambani akaita sana Western Union neMoneygram anoshandiswa mukutumirana mari asiri kushanda munzvimbo dzakawanda muUkraine uko kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuda rubatsiro izvi. VaChitunhu avo vati ivo nevamwe vavo vave nemazuva maviri vari munzira vachiedza kuda kubuda muUkraine sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka nekuda kwehondo iyi. Ukuwo hurumende yeUkraine isiri kubvumidza veruzhinji kufamba manheru, vati havazive kuti pavachasvika pamiganhu yeUkraine nenyika dzavari kuda kunotsvaga upoteri vachabvumidzwa kubuda muUkraine here sezvo zvizvarwa zvedzimwe nyika zvakarambidzwa kubuda muUkraine nezuro. Vamwe vabereki vane vana vari kuUkraine vakaita samai Clarence Mkotsanjera vanoti vari kutyira upenyu hwevana vavo uye vakurudzira hurumende kuti ishande zvakasimba kuti vana vavo vabude muUkraine nekukasika.
Zviri kutishungurudza, zviri kutirwadza kuti koiyo hurumende kange yanyarara vasinawo chavari kutudza kuti taronga kudii, nokuti zvazvino sembereka huna chaunokwanisa kuita kana kuti uende unomutora mwana ugodii. Zvaakuda kuti hurumende yedu ipindirire vana vagodzoswa kuno kuZimbabwe zviri safe pasina matambudziko. Mukatarisa izvezvi tinechingoona pamanews mirishonga yega yega, vamwe vakakuvara, vamwe vakaita sei. Saka humbofa wakawana mufara, humbofa wakasununguka.
Imwe nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vaitai Zimunya vati hurumende yeZimbabwe inokwanisa kutora zvizvarwa zvayo zviri parumana nzombe muUkraine yozvichengeta pamuzinda wayo kudzamara zvinhu zvagadzikana muUkraine.
Vana veZimbabwe vanogara kuUkraine vachidzidza ikoko vashoma shoma zvekuti kana tiri munguva yehondo iyo embassy inokwanisa kutovatora kutopinda navo muembassy mavo imomo votogara imomo svikira nyika yeUkraine yati tekeshe tekeshe.
Nyanzvi munyadzi dzezveupfumi vamasimba manyanya avo vakamboshanda mubazi rezvemari vari chipangamazano munyadzi dzezveupfumi vati kusamira zvakanaka kwezvinhu munyadzi dzezvematongerwo enyika pamwe neupfumi munyika ndiko kuri kukonzera kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvizopedzisira zvaenda kunze kwenyika kunotsvaga mafuro manyoro.
Nyika yedu iri panguva isina kumira zvakanaka. Mukatarira 65% yepopulation ikwezvinoizvi vadiki mayouth, saka ndo vana vangadai vari mumabasa, vantu vari muzvikoremo. Saka vazhinji vavo vakutotregai tishoti anogara kunyika dzakafanana neSouth Africa kwakune risk yekuti vangona kupiswa ikoko kavanto vakuenda kune dzimwe nyika dzine hunde kwavangona kurasikirwa neupenyu hwavo.
Munyori mubazi rinoona nezvinoitika kunze kwenyika vaJames Manzou vaudza Studio 7 kuti vakabatikana zuva rese kuti vapindure mibvunzo yatavatumira, asi muzinda weZimbabwe kuGermany unonzi uri kushanda zvakasimba kuedza kubatsira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri muUkraine kuti zviwane pekunogara kana zvichinge zvakwanisa kusvika pamuganhu weUkraine nePoland. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muUkraine zviri kukurudzirwa kuti zvibate muzinda weZimbabwe uri kuBerlin kuGermany panhamba dzinoti +49 3032 556 760. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikore.
Vateereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Nhasi svondo kusvika musi wa3 kubvumbi, tichange tichikupai chimwe chirongwa cheLive Talk nemusi wemugovera nesvondo kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabielections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tichataura nemi vateereri vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzesarudzo nezvematongerwo enyika. Vanoda kupinda muchirongwa kana kutumira mashoko kana mibvunzo, shandisai WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318.
Bazi rezveutano rinoti vana vechikoro mazana masere negumi nevasere kana kuti 818 vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvakavhurwa zvikoro kutanga kwemwedzi uno. Pavanhu mazana matatu nemakumi matatu nevatanhatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro, pane vana vechikoro makumi mana nevashanu. Izvi zvasiya vanhu vabatwa nechirwere ichi vave zviuru mazana maviri zvine makumi matatu nemashanu nemazana masere nevatatu kana kuti 235,803. Munhu mumwe chete akafa nechirwere ichi nezuro, zvasiya vafa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvishanu nemazana matatu nemakumi mapfumbamwe nevatatu kana kuti 5,393. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. North Korea inonzi yakanda chombo chemuchadenga nhasi mushure mekumbomira kuita izvi panga pachiitwa mitambo yemaOlympics kuChina. South Korea inoti chombo ichi chakandwa nenguva dza7 mangwanani. America yaudza North Korea kuti isakonzere kusagadzikana mudunhu iri. Mumashoko kuvatori venhau, America yatemera zvirango zvekufamba vatungamiri venyika yemuSomalia vaisina kudoma nemazita nenyaya yekunonoka kuita sarudzo. Mutungamiri wehurumende yeSomalia vaMohamed Hossein Roble vawedzera nguva yekuti sarudzo dzange dzambonzi dziitwe muna kukadzi dzizopera muna kurume. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum. Muchirongwa chanhasi tine hurukuro nemuimbi Malax.
Makadii mukoma Malax, mhoresai vateereri vedu tinzwa.
Makadii vateereri veStudio 7.
Right, mukoma Malax, tirikuona munenge makabura kambo katsva uye muri munhu anoda kusanganisa misambo yakasiyana siyana kanonzi Loving You aka. Mungati taurire kuti musambo upo uye sei makafunga kunyora kambo aka?
Musambo uyu musambo wangozvara munyika unobuda nepaafrica unonzi Amapiano. Zvino zvinongouyawo mukupinda mumastudio iyo yongouyawo then morekoda zvongodaro daro.
Saka kari kutambirwa sei?
Vanhu vari kukatamba, vanhu vari kufarira zvavo. Tingazive kuti ikoko vateerei kuti vachakafarira here.
Aiwa, tinotenda kuti ndofunga pachavatambira pachavaridzira patinopedza hurukuro yedu iyi vanenge vakunyatsoziva kuti kambo Loving You kakambira sei.
Hatinovimba zvokudaro.
Saka hazvina kukunetsa here kuti mukwanise kunyatsokwenenzvera zvamakaita izvi nemusambo mutsva wamanga musingawanzoridza apa?
Hapana chakambonetsa apa. Kungotiwo zvipo zvinenge zvatenge takapiwa naMwari. Zvinokopinda pose maa pese pese. Hazvinambotora nguva zvazvo.
Saka ndiani wamakaprodusa naye kambo aka?
Ndakaprodusa na Scofield 1801. Ndakaprodusa naye.
zvakatora nguva yakaita sei kunyora nekutsikisa?
Tangoti 3 days tanga tatogadzira zvose nekuisa mavocals nekuzokwenenzvera kuti zvibude zvakatsetsekawo.
Totarisawo iko kambo aka Loving You, sei makafunga kukapa iro zita rekuti Loving You?
Aisimba nyaya dzevanodanana nakuti nyaya dzevanhu vasuwana pararamo nekuda kwezvanga zvamboitika munyika nekuda kweurwere hwecovid. Nevamwe vanga vasina nguva yekuonana vaingotaura pamafoni. Hakuna chinokonzesa munhu kuti rudo rumire even distance.
Saka ndodingindira renyu manje pakambo aka.
Ya, ndozvanga zvaida kuenderana nekoko kuti hakuna chingandikonzeresa kuti rudo rwedu rusvave kana kuti rupere.
Totarisawo iyo nyaya yamasimudza yechirwere checovid iri kukanganisaiwo sei semuimbi wechidiki kudai?
Yakatikanganisa zvakawandisa nekuti daidzi kwanga kusina covid tingadai pamwe gore rino tiri pane chimwe chinhano. Asiwo nemamiriro azvaita izvezvi zvave nani zvasiyana nepaya payainge ichinyatsopisa ichiuraya.
Saka maakukwanisa here kuita mamwe mashows enyu semuimbi?
Zvirikukwanisa chaizvo neapo tichingotedzerawo mutemo wenyika nekungotedzerawo nguva inoda kuti dzipedzwe mabasa.
Saka tichitarisawo imo munguva yecovid mairarama sei semuimbi panga pachinzi musaite mabira enyu aya?
Ipapo hazvitaurike zvanga zvakaoma asi totongotenda Mwari nekuti tiri pano nhasi.
Mune dzimwe here dzimbo dzamuri kutibikira pari zvino uye dzinobuda rini?
Ndine nziyo yandakaita naTrevor Dongo. Ndinoimba kuti muna March umomomo, end of March ichabuda zvakare. Uyezve Loving You next week tinenge tane vhidhiyo racho. Saka vateereri ndinokukumbirisai kuti mungoendawo paYouTube vanonongotokonyawo pakanzi Malax Afro. Ungosubscribawo tichingoterana-terana zviite zvakanaka.
Haiwa, tinokutendai mukoma Malax nekupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Tinotenda mukoma.
Muimbi wechidiki Malax achitaura neStudio 7 ari parunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti Religious Forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Aneru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichiti tasangana zvakare muchirongwa chezvechitendero. Tisingapedzi nguva, ngatinzwei mubvunzo unobva kuna Kenneth Nyamadza.
Makadii henyu pane zvezvitendero? Indetwa Kenneth Nyamadza ndokusatsa Africa. Ndiri kuda kubvunza ko kana munhu anenge afa aita zveaccident kana munhu afa abaiwa nebanga nguva yake inenge yakwana here? Ndokumbirawo kupindurwa ipapo. Munhu anenge afa abaiwa nebanga kana kuti aita zveaccident kana kuti munhu anenge amwa poison kana azvisungirira nguva yake inenge yakwana here? Ndoda kupindurwawo.
Uyu mubvunzo wenyu Reverend Simango.
Manheru akanaka baba Hwande nevatereri vedu veStudio 7. Mubvunzo wekukwana kwenguva kuti kana munhu akafa abayiwa nebanga kana kuti achinge atsikwa nemota nguva yake inenge yakwana here?
Kukwana kudini? Chii chinonzi kukwana naye mufundisi Simango?
Chinonzi kukwana panguva yokufa kwemunhu kana kuti chinonzi kukwana kutaura kuparara kwenyama yomunhu achibva aenda kunyika yomweya. Ndo chinonzi kukwana kwenguva. Hazvisi kureva kuti kufanira, zviri kureva kukwana kwokuti nyama haichagoni kuenda mberi nekuti yaparadzwa, yasakadzwa kana kuti yabayiwa nebanga. Saka vanhu vachiti nguva yake yanga yakwana kutaura kuguma kwekurarama panyika pano. Saka vachiti nguva yake yakwana kutaura kuti kuguma kwekurarama kwake ari munyama panyika pano.
Iro Bhaibheri rinotii pamusoro penyaya iyi Reverend Simango?
Ngatimboverengai pana Muparidzi chapter 3 pavesi 1 ne 2 inotiudza kuti chino chimwe nechimwe chine nguva yacho. Verse 2 yoti nguva yokuberekwa nenguva yokufa. Saka mafiro anoita munhu panyika pano akasiyana. Vamwe vanofa vari vana vadiki, vamwe vanofa vakura. Asi hapana munhu anofa zvichinzi uyu ngaachifa nokuti nguva yake yakwana. Nyange mutana chaiye tinoona kuti tinomhanya mhanya kundotsvaga madhokotera kana kuti mapiritso kumupa kana achirwara kuti aregere kuparara.
Saka panozonzi nguva yakwana zvinorevei chaizvo?
Chinozonzi zvino nguva yakwana kuratidza kuti mweya wabuda munyama. Ngatimboita somufananidzo kuna Genesis chapter 4 paverse 8. Tinoona Kaini achiuraya mununʼuna wake Abel. Saka mubvunzo ndokuti nguva yanga yakwana here? Nguva yokuparara kwa Abel yakakwana nokuti akaurawa. Saka nguva yake yanga yakwana nokuti muviri wanga usingachagoni kupfuurira mberi wanga waparadzwa. Asi zvanga zvisina kufanira. Hazvisi kureva kuti kana munhu akaparara zvakafanira. Zvinenge zvisina kufanira. Asi kuti nokuda kwokuti muviri hauchagoni kuenda mberi munhu anobva anzi nguva yake yakwana. Nokuti kana munhu achinge afa anobva munyika yenguva oenda munyika yekusingaperi kana kuti eternity. Nguva yokufa inosvika pavanhu vakaberekwa panyama vanhu panyika pano iwe neni. Saka maendere acho ndiyo akasiyana. Chakaipa chinoitika asi une nhamo unowisa chakaipa. Kutaura kuti kutonga kwamwari kunouya pane vanoita zvakashata. Asi rufu rwuri kuvanhu vese vakuru navadiki. Sake tichizobudisa vara rokuti nguva yake yanga yakwana. Kutaura kuti nyama haichagoni kupfuurira mberi nokuda kwokuti iko kufa kwenyama nokuparara kwayo ndo mugumo wenguva yomunhu. Sake muchinzwa vararo kuti nguva yake yanga yakwana.
Mukoma Kenneth ndinoimba manzwisisa mhinduro yamapiwa. Tinotenda mufundisi David Simango. Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tumirai maaudio emibvunzo yenyu kana zvamunoda kugovana nevamwe mune zvechitendero paWhatsApp namba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Yasvika nguva yekuti timbotarisa mitambo yenhabvu yePremier Soccer League yatambwa nhasi. Chicken Inn 1, Dynamo 0. Bulawayo City 1, Highlanders 0. Manica Diamond 6, Capes United 2. Herentals 3, Wawa 0. Diapera regati mbotarisa musoro inawo zvakare. Bato Citizens Coalition for Change rinoti mutsigiri waro afa mushure mekurwiswa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF kukwekwe. Mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin vanoti vaudza mauto avo anoshandisa zvombo zvenuclear kuti vagare vakagadzirira. Tamba tashuka kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Gibbs Dube muchinzwa nhaudze isindebele.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Seven years old, Tom Tarazan, Seven, Ukraine. Sebefuna ukubalekela impi esabekayo.
Ha impi le isithwali senzima.
Ukhansela wendaba zinduna uthi kunengi okuhlupha isigaba lesi. Zalethulela izamasiko ezabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulomsakazo. Amacha abacatshangelwa ukuba ngabebandla leZANU-PF namhla bephazamise umhlangano we-Citizens Coalition for Change ekukhelwa ngumnumzana Blessing Chamisa eGwegwe. Ibandla likaChamisa lithi kulimele abantu abaningi emhlanganweni lo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Abahlaseli abalandeli bebandla le-CCC benze lokhu uChamisa ekhuluma labalandeli bakhe embizo 4 eGwegwe. UChamisa ucele abalandeli bakhe ukuba bengasuka emhlanganweni lo ngesikhathi behlaselwa.
Uzathiza mirai mirai aywa mirai enyu mirai mirai aywa mirai vakupotsera matombo nematanda vari kuita violence avasi vanhu vedu ndokumbira kuti vanhu mufambe
mira
vari mapetrol bomb
UTS
Unkosikazi Sinikiwe Mabhena obesemhlanganweni lo utshele Studio 7 ukuthi bebelalele uChamisa bengakahlaselwa ngabacatshengelwa ukuba ngabalandeli bebandla leZANU-PF.
Ake sitoko sisalalele ukuthi upresident wethu uthini. Baqala kwantu ukugijimisana nabantu bechaya ithithe namatshe bechaya ngeswazi asesabaleka emhlangano sanda kuqasa bekathi le 30 minutes uqalisile.
Abafana laba bebephethe isimbo emafosholo namabhemba lapho ngokuthi onke umuntu letheshete yelo yemchaya ungabaleka khona abatek-tek nabengu 3 so bana bachunga kusebenzisela kwahle kwaba ngathi ngabaleka ngisabona ngokuthi okunye kusebenzisa kodwa abanye abantu balimehle engibonile ngoyi-1
lokhu kuchothoze ngumnumzana eBed Impala ohlala eHarare.
Lokho kunje okuyenzwa eZANU-PF asukukhuthaza.
Umnumzana Mabutho Moyo okubandla elibusayo uthi ngamanga aluhlaza joko ukuba lokhu kwenziwe ngabalandeli bebandla lakhe.
Abantu be-CCC bese-MDC babevele bekuthanda ukuqamba amanga bethi amarara ababhlokhu ebhlokhu alibandlela ukusayo. Asilaso isikhathi seleso, but isikhathi sama-campaigns. And we are on the ground, liyazibonela lapho esibiza khona imihlangano yamarali ukuthi kugcwala njani. So bengafuna ukuvika ngathi nxa besehluleka ukuthi bemobilize baze efulekela kodwa. Bengafaki iZANU-PF phakathi. Kuthiwe babiziwe e-court kwatholakala vele kula meeting abeblokiweyo emapholisa la athi ayeblokanga. Manje iZANU-PF ingena ngayo.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda oncintisa kukhetho lokuphalamende eBinga North uthi bazaqhubekela phambili bekhankasela ukhetho lwama-by-elections oluzenziwa mhlaka-26 Mbimbitho lowabevinjwa ngaba kubandla leZANU-PF lamapolisa.
Okwakhathesi eBinga North bese ngakaboni kakhulu esingakuthi yikuzama ukuphambanisa indlela esikhampeni ngayo ngabantu beZANU-PF.
Umnumzana Joseph Chuma owakwamela iphelandaba Mpophoma edayela ephalamende uthi kumele abantu bekhankase ngokuthula.
Ubudlwangu dlwangu lokuvukelana lokutshayana akusiyo nto ekhwabithekayo, akusiyo nto enhle. I-violence must never be condoned by any normal thinking human being. Sonke singabantu kumele sikwale khonokho. Kuyenzakala njalo kulimala abantu abaphansi kakhulu, abanikazi bomsebenzi bengalimali ngisho. Angazi ubana abantu sizafunda nini ukuthi asikeni siyekeleni ukusetshenziswa ngabantu sivukelana sitshayana silimazana.
Kuyaxokozela iZimbabwe ngesikhathi kudingwa abazamela amakhansili lezigaba ezitshiyeneyo ukudayela ephalamende okungamalunga axotshiswa lebandla le-MDCT lele People's Democratic Party. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Abanye abadabuka eZimbabwe abafunda endaweni ezijeneyo engathi bezimisele ukuhlala kule Ukraine noma kule mpi esabekayo bathi sebecabanga uya eRomania lawamanye amazwe. Kulabanye njalo asebesukile kulelo lizwe baphephela kwele Poland. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Izifundi ezisacabanga ukusuka kule Ukraine elihlaselwe ngele Russia zithi zethuswa yimibiko ethulwe nguhulumende othi kulabantu abafika phose amakhulu amabili 198 asebebulewe kusukela ngesikhathi kuqhamuka impi le. Ele Russia kukhanya selibhomba indawo eziningi kulandela ukudubulana okwesabekayo namasosha edolobheni elikhulu eKiev. IReuters ibika ukuba umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine usedolobheni leli lapho akhuthaza abantu bonke ukuba balwisane lebutho leRussia besebenzisa imibhobho lokunye abangakuphekapheka ezindlini zabo. Walile namhla ukuthuma abantu kwele Belarus lapho ele Russia elifisa ukuba kwenziwe umhlangano wokukhulumisana ngokwenzakala kwele Ukraine. Umnumzana Vladimir Putin wakwele Russia ufisa ukuba umhlangano lo wenzelwe kulelo lizwe, kodwa uZelensky uthi kumele wenzelwe edolobheni leWarsaw kwele Poland. Ele Russia okwamanje lizama ukuhluthuna isigodlo lesi lamanye amazwe lisebenzisa imibhobho emikhulu ehaza inhlamvu. UZelensky uthi okwenziwa ngele Russia kwephula imithetho eyethulwa yinhlanganiso yomhlaba wonke jikelele e-United Nations, ngakho abakwenzayo kulihlazo. Lokhu kwethusa labadabuka eZimbabwe abafunda kwele Ukraine. U-Lyson Moyo ofunda eVinstia National Medical University uthi laye usefuna ukusuka kwele Ukraine njengabanye abasanda kuhamba kwele Poland.
So most of the students have left the area where I'm at. Yeah, it's still quiet, but since a lot of students are being moved and students have realized that at this moment in time, most of their embassies are helping them. And there are a lot of people who are assisting in the coordination of transport and logistics. It would be better to move out right now when there is still assistance and when they still help. And like to hold out here, then I found out later that when you want to move out, there won't be any assistance.
Abantu abaningi sebehambile. Bengisakhangela ukuthi kumi njani lapha ngoba akukabhonjwa. Abasuke lapha bahamba kwele Poland. Kunzima ukuhamba ngenxa yokwenzakalayo khona manje. Lami sengicabanga ukusuka ngiye kwele Romania kumbe elinye ilizwe eliseduzane. Sokusethusa kakhulu lokhu.
Omunye wabakhathazwayo ukuqhamuka kwalempi ngunkosikazi Musa Ndlovu.
Ha
impilo isithwalise nzima kunzima nxa libukela ama videos alokhe circulator ama bombe jiwe indawo yonke ngapha kulama students futhi awe Zimbabwe ahambayo ngama scholarship so kusuka ukucabangisa ukuthi kuyaphetha ngani nanko lesiqilelo lokuthi kuqalise njani kasikazwisisi hayi kubuhlungu sibili kulukhoni yabo sicabanga ukuthi mhlawumbe lani kungalifinyelela isituation enjalo kungaba njani kambe sho
uyakhala umnumzana Collins Ncube wakobulawayo ngokwehlele izizalwane zeZimbabwe ezifunda kwele Ukraine
sikhuthaza ukuhulumeni ukuthi aphangise ukuncedisa izizalwane zeZimbabwe ezise Ukraine ngoba impi le kayimi namuhla asonteza kumanje njalo nje kodwa ngiyabona ebulenjini abantu bebekhuluma ukuthi khona kulama Zimbabwe enza sebendaweni eziyabo Poland abahambe Ukrainian border bekhuthaza abantu abazalwane zeZimbabwe ukuthi zibuye border zithwala ama Zimbabwean flags kwenze ukuthi ba identify babancedise ukuthi basukele izweni lelo njalo sifisa ukuthi government ingabe ya keep information ecacileyo ukuthi abase Ukraine bebekwazi ukuthi benza njani ukuthi baphume elizweni lelo
abasuke ngevikeli phelileyo kwele Ukraine kubikwa ukuba bamukelwe inhlanganiso ye diaspora network esebenzela kwele Germany bahlangabezwe ngabanye babo abahlala ePoland bazathenga amatikiti bebuyela ekhaya kusenjalo banengi abantu abathi ele Russia lele Ukraine kumele bekhumisane umlotha kungakabulawa abantu abanengi kakhulu umnumzana Mavela Sikhumalo okunhlanganiso ye Harare Metropolitan Residents Forum Hamref ngomunye wabalombono lo
siyabona ukuthi lapha kulama interest akhona kakhulukazi ama interest lawa awe United States of America le NATO njalo ama interest eRussia bafuze bona bahlale phansi bakhulume
uhulumende wakwele Zimbabwe uthi zonke izifundi ezifisa ukusuka kwele Ukraine kumele zikhulume leziphatha amandla zelizwe eZimbabwe embassy kwele Germany ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevis gama
wenze maphandleni namhla sisentaba zinduna lapho ezizathisa sibanda aqoka khona lo kansila
lapha ke ngibingelela ke umnonzana ngisithi unjani igama ngubani usitele ukuthi uminga
yes mina ngu Alexander Mkandla ukansila ka ward 6 khona phendaba zinduna
entaba zinduna
yes.
Umi njani esigabeni
hayi esigabeni ikono siphakathi kwe esikhathi sehlobo isikhathi somsebenzi kunengi ongaba khona of course since induna ingekho esigabeni kukhona ama challenges here and there kodwa ke hayi silaye umlisa wesigaba ubaba uKhumalo
uyasebenza
uyasebenza
yeah
yeah
mbona abantu bakomunye umbuso uchakazile sibisho kule hlobo kodwa abanye bathi ke basaba sendlaleni kanti ukuhamba njani nomsisi
ya yes liqiniso abantu ngabalima ngabonke yeah balimile abanye abanye balima I major concern ukuthi emlimeleni like ewadini yami kule ndawo osokulabantu abahlezi emlimeleni
bafoma
hayi bakhona abafakayo lapho lomphathi owafakayo kodwa kungazani yena nxa isicho uthi uchief wathi kafaka abantu
uthi ubathwa mafaka abantu
uthi uchief wathi kafake abantu
uchief uchief umana des
uchief elo khona wena lo uFelix kodwa kathi sikakho
usepretend so yabe mnika athi wena faka abantu
hayi lokho anilaphufakazi lakho mina ngikhuluma ngento
kodwa nje ukhansela ubuza ukuthi anabo vela ngawuvunyelwa yini
ngiyavunyelwa ukubuza ngiyabuza
bakutshela uzivela so labantu bobuza wesigabeni sakho bakhansela
bakhona
uvume njani bathengisela imizi bathi
osekuqinisweni kukhanya ngani bayathengiselwa bani but mina ngibabuza embabuza kulothi ngathenga akula lokho yikho engakufakazi ukuthi akulothi mina ngathenga
indaba
kodwa kukhona ukuthi irume khona ukuthi abantu bathengisela
mhlawumbe So uzakulungisa kanje ukucelana bebuza lapha ngibona imbodo yakho so landwane ngibuza.
Yes, ukulungisa siyakulungisa ngoba is something that is in the process ukuthi sikulungise. Ngoba people have reported, we also taken the issue up to council. Kuzalungiswa.
Kuzalungiswa.
Yeah, ukuthi ngabe induna yini khona ngabe sisivele sekuhlelwa sekulungiswa konke.
Labo kuyenza ivoter registration at important ngibona isigaba zakho lapha abantu abaregister ukuvota kuyini?
Abantu baregistry they didn't tell us in time. When they came in, lati sibone ngamaposta. Aluba ngaba besithele kulesikhathi, sayenza i-voter campaign, like ukutshela abaphathi, ukuthi ngelangeli nje kulento enje, ukuze batshela abantu. So bona, lati sibone sebekhona. And they were here just for a day.
Uthuthe abasebenzi labakhansili kambani ngakuthi awasebenza ekhansili nje abantu bezekilaba?
Ye, ngabasebenza lati ngabe ku-right. So singazi ukuthi babe jele osobhukini, but you'll find ukuthi osobhuki laba abanye babe siyabakwazi. So kahle kahle ukuthi babe jele bani, let us kwazi.
So isigaba sakho kodwa siyathuthuka nxa ukhangeleli, sisebenza njani lo member of parliament wena?
No, sisebenza kahle. Thina asila problem, we have a number of developments. We are building clinics, we have ama schools esifuna ukuthi khona qalise ukwakhiwa. Bonke ku-plan. Then we have ama roads since simiswe lizulu kwamanje, but we have been trying by all means ukuthi silungise ama roads ethu. Some of them have been done, some ebesiwenza destroy ngamanzi ukuthi somele siqalise kusha futhi ukuthi silungise ama roads.
Abantu bakhala ngeclinic ukuthi akula mithi uhamba njani?
Yeah, well, we meet here. I can't tell at the moment because Angie reported that we meet. But we have in a clinic. Seven days, you want to have a meeting. But we have to But Slamanya my clinic is quite around Tabazunduna. But nice apparently, it will ease pressure to this clinic.
Siyabonga kakhulu as a Jesus Banda. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singangeni kusigaba esilandelayo sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. I-Associated Press ibika ukuba umkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin uthi ibutho lakhe elinezikhali ze-nuclear kumele lilungiselele ukuhlasela kwele-Ukraine. Ngesikhathi iziphathamandaza kwele-Ukraine sezivumile ukuba kwenziwe umhlangano omkhulu wamazwe omabili okukhulumisana ngempi eqhamuke kulelo lizwe. UPutin uthi wenze lokhu ngoba amazwe akuNATO kukhanya engani akhuluma kubi naye ilizwe lakhe. Umongameli Muhammadu Buhari wakwele-Nigeria wethule umthetho olakho ukuba kwenziwa ukhetho olubalulekileyo kulelo lizwe. Umthetho lo owethulwe ngolwesihlanu uzavumela ukuba kusetshenziswe imitshina etshiyeneyo yokuqhuba ukhetho kwele-Nigeria. Lokhu kubikwa i-Reuters News Agency. Sokuyisikhathi sezamasiko.
Senganamasiko senziwe manje
ngelo baba mkhulu
babelobola usenzi.
Namhla sixoxa lengcweti kwezamasiko esintu umnumzana Mbuso Ngwenya ngesiphala senkosi.
Duwe ngibingelele labalaleli, indaba yesiphala senkosi yinto engaqali manje, yayikade khona nasekadeni. Amakhosi ethu akudala ayesiba nesibaya nesiphala lapho kokuthi kona nxa abantu babo sokulenkinga bakwazi ukuthi babancedise. Ingakho phela inkosi yayikwazi ukumsisela umuntu ngezinkomo, egcine naye eselazi izinkomo zakhe. Ngokunjalo lesiphala senkosi sasisiza kakhulu ukuthi ke abantu benkosi bengalambi. Kuthi mnyakana nxa kutshayo inala kwakusiba lamabele aya komkhulu ethunyelwa yibo abantu bakhe. Lawa mabele ayilanda khona ukuthi ayigcinwa ngenhloso yokuthi nxa sekufika mhlawumbe sekuyisikhathi sesomiso kube nendlela yokuthi labo bantu basizakale. Namanje ke njengoba inkosi imemezela lapho ukuthi kulesiphala senkosi kuyiyo leyo nhloso yokuthi ikwazi ukunakekela abantu bayo. Uyabona abantu bahluphekile, ngethemba wabona ngesikhathi se-COVID laphana inkosi ihamba namaphaselanyana isincedincedisa abantu bayo laphana. Ngokunjalo nxa singakhula lesi siphala sikhule ngempela, cabanga nje nxa kuthiwa abethwakazi bayafika ku 3 to 4 million, umuntu nje oyedwa uma engakhipha $1 kuyaba imali noma ngithi 1 rand 1 rand 1 rand, kuyaba imali enengakhulu iminyaka yonke, ngeke kuphinde kube lendlala. Wena wabona kusenziwa lo ngujoseph wasebhayibhilini owayeqoqa ukudla kwasegibhithe ukuthi nxa sokufika isikhathi sendlala.
Gqiba-ke babancube,
ngokunjalo siyamemezela ngempela kubo bonke abantu benkosi ukuthi ngabasondele baphosele khona lokho abakuphoselayo esiphaleni senkosi. Lokho kuzabe kusitsho khona ukuthi bayaziqinisa ukuthi lakusasa nxa sokufika izinkinga noma kungasabanga inkinga yendlala kuphela, ziningi izinkinga esibhekane nazo. Kunje uyabona abantu balezi nkinga baphelelwa ngamaphemithi okusebenza lapha eSouth Africa. Izinto lezi ukuza ukuthi ngokuya kwesikhathi bese kubhekisisa ukuthi yiluphi uhlupho olungani oluthanda ukuba inkinga kakhulu ebantwini benkosi kuqale ngalo, mhlawumbe bese kucaphuna khona phana esiphaleni senkosi kusizwa abantu. Ngakho-ke siyamemeza ngempela ukuthi abantu bonke kabasondele baphosele laphana, hayi into yakhona yonke nje isemthethweni, bangethuka abantu, yonke into nje ihamba ngendlela. Njalo uma kukhona abafuna ukukubuza, bangesabi ukubuza ngoba nje into ekhululekileyo abantu abasondele ngempela ukuze sibe lekusasa elihle. Ngiyabonga.
Hayi-ke olamhlasima lapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besixoxa lobaba uMbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko. Sike sizwe ezokholo lesiKristu silontukameli Khomo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Sihlangane njalo zihlobo zami ezithandekileyo ngosuku loluxolekileyo ngilibe ngelela kuzo zonke indawo, ngisithi kakhulu kulabo abathi bakhwabitha ukuzwa lezi ntshumayelo zingabe izintshumayelo zendlebe kuphela, kodwa kube zintshumayelo ezangena zihlale engqondweni zethu zisisize thina emphefumulweni yethu. Namhlanje-ke lapho esike sabala khona kulana iviki uLuka, ngizathanda ukubana-ke sikhangele uverse 6 kaLuka chapter 3 okulamagama athi inyama yonke iza kubona insindiso kaNkulunkulu. Uyayithatha-ke indaba lapha uJohane umbhabhathizi ebala encwadini kaYisaya, uyayikhweza izinga elithize, ngatsho ukuthi abantu balunge kuphela, nxa sebelungile kuya kwenzakalani. Kuthi khona lapha kuverse 6 inyama yonke iza kubona insindiso kaNkulunkulu. Indlela yenkosi esithe thina yingaphakathi womuntu, yingqondo, umphefumulo, inhliziyo yomuntu, kumele ilunge ukuze imazi uNkulunkulu. Uthi-ke inyama yonke, abantu bonke, kawukhathalekile ukuthi ungubani, ngobana kukhona okunye kwakuphambanisa abantu nxa sesikhuluma ngendaba zevangeli. Bakhona uwawuzwe abanye abantu abantu bahlakaniphile, uze umuntu sibili ethi hayi into zokuya emasontweni, kuya emacaweni ukukhonza ngowabomama labantwana. Kati ilizwi kalikutsho khona lokho lithi inyama yonke, kalikhethanga ungaba ngubaba ube umama ube umntwana, kalikhethanga kubana umkhokheli ngolandelayo uyini, kalikhethanga kubana uyalifunda iBhayibheli kawulifundi, uyalikholwa kawulikholwa, lithi ilizwi inyama yonke kungela kubandlulula. Uzitshele ukuthi mina mina ngiyilokhu ngenxa yokuthi ngivele yinje, ngoba nginje angilandaba lelizwi lenkosi. Kodwa-ke isigcino nguwe, ngoba lithi ilizwi kaNkulunkulu elingadlali lo muntu, elingayize amahlaya lo muntu, lithi inyama yonke, umuntu wonke kumele azilungise ngaphakathi, abanye bangadelela indlela mhlawumbe umthumayela achumayela ngayo kumbe ulima khuluma ngalo kakuqakathekanga konke lokho okuqakathekileyo ngumphefumulo wakho wena yekela ukuzikhukhumeza nxa ufuna ukubona insindiso ufuna ukukholisa impilo yasemhlabeni ngobana asingaza ke siyengena ngale kwethuna ezulwini singazange sikwazi ukugqiba amagodi akhona emhlabeni ngoba ngale kuthiwa kulamthandazo ngale kwethuna kumele sizilungisele silungise indlela yenkosi sisaphila sisesenganeno kwethuna simonge uNkulunkulu ukuthi ngalelo thuba leli njengoba namhlanje sisalalela leli lizwi usithandile uthi inyama yonke kumbe umuntu wonke uza kubona insindiso indlela kaNkulunkulu yiyo eholela ukubona uNkulunkulu nxa sisenza lokhu okufanele sikwenze njengoba sasizwile ukuthi indlela ezimazombezombeka ziphele abaziphakamisayo abazehlise abamazombezombeka baqonde ukwenzela ukuthi nxa sekuphelele konke bathole indlela yokuzuza usindiso lukaNkulunkulu asikhulekele baba thixo ingcwele senze ubana inyama yethu esisaphilayo ihambe ndlela eyiyo ukwenzela ukuthi nxa sisedlula siyithole insindiso yakho amen
lo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo
siyabonga kakhulu untungamile inkomo okwamanje sike sizwe ezabatsha Kwezabatsha ke lamhlanje siqoqa lejaha elicula okunye okumangalisayo.
Salibonani, salibonani lonke. Ibizo lami ngu-Anton wakwaChuma, ozalo lapha enkaya endaweni yaseziqalabeni. Ngaphansi kwenduna uMadliwa usabhuka umkhululo ngidume ngebizo elithi Mlando etshinyona emnyama emculweni kaMasikandi umculo engoculayo ngiqala ukucula ngo-2015 manje nginamadlalade awu-4 idlalade lami lokugcina isihloko salo sithi sorry baba boyisa emculweni ngene ngicula na nomfana ozibiza ngomqhelukelo uzamana wakabuthelezwa wasenquthu lapha eSouth Africa uyumfana engene naye emculweni kodwa ngimthole yena ekhona isifiso sami ngesokuthi abantu bangakithi eZimbabwe yonke jikelele kakhulu komthwakazi besinake singabeculi ukuthi besiqhathe kuma shows kuma business opening ceremony kuma birthday parties emishadweni kuma political rallies njengamanje kuyakhampenwa ukuvotwa emandebeleni ngapha besifisa ukuthi abantu bakithi besiqhathe njengoba abaningi sebeyasazi siyake sihambe siyecula endaweni yangakithi enkayi emanomano endaweni ezinjalo so isifiso sethu ukuthi abantu besinake singabaculi ngoba ukuba umculi ukhuliswa ngabantu awuzikhulisi wena futhi awukwazi ukuthi ugide uziqakezela uthi wena uyakwazi ukucula kodwa abantu bengakuzwa abantu yibo abasizwayo kodwa mangabe besizwa sicela ukuthi besisapote ngokusiqhatsha ngokusithengela ama-CD ngalisaba ihlazo angilaso isponsor njengakathesi yonke into siyazenzela sikhiphe ezikhwameni zethu. Kungaba yinto enhle ukuthi sithole isponsor kubantu bakithi. Siyazi abantu bakithi baningi abalawo amandla ukuthi besenzele izinto. So singajabula kakhulu uma singathola isponsor ikakhulu enkayi kanye nomthwakazi wonke jikelele. Ngingumfana mina ofunda emaphasaphasa primary school lapho engafunda khona. Ngazosuka lapho-ke sengisiyafunda kwesinye isikolo. Isicelo sami yi-support enkulu kakhulu kikho konke, especially kuma-political parties lawo abhizi ngama-rallies njengamanje, ngoba kukhona ama-political parties esisebenza nawo. Asina kuthi yiliphi iqembu, yiliphi iqembu, ngoba uma ungumculi ungumuntu okhangisayo yonke into, uyi-ambassador, uyi-real model. So sisebenza nalobu ubani, kodwa ekusebenzeni kwethu sisuka singakhangelisi komunye umuntu or sithethise omunye umuntu. Niyabona,
siyabonga kakhulu Mfokajuma. Kibi uhlelo lwalamhlanje wathi sikhangele ebesilazo. Abacatshangelwa ukuba ngabalandeli bebandla leZANU-PF namhla bahlasele abakubandla le-Citizens Coalition for Change eKwekwe. Abadabuka eZimbabwe abafunda kule Ukraine akade bengafisi ukuphuma kulelo lizwe sebefuna ukubaleka ngenxa yempi eyesabekayo. Ngolibalisayo uCape Town.